Mutongi wedare, vapisirai kuenda, vati vachatura mutongo wavo mzuwara vasina kutara, vati vachaiza nepose pawano gona napo kuti vakurumidze kutura mutongo wavo, pakatarisa zvasvitswa kudare nhasi. Mashoko aya atsinirwa nerimwe gweta ramai Mary Mbaiwa, vataona nyamakura.
Nyaya yaendeswa pamberi pemutongi, nhasi takwanisa kusvitsa maargument edu, mutongi akaanzwa. Mshere ndonga anza akazivisa kuti arudaka nguva kekuti ambonyatsonyora judgment chaiyo chaiyo. Hapana zuva ratarwa asi mutongi atsimbisa kuti achakasika nendaro kuti nyaya iyi inyaya inoinvolva liberty yemunhu, saka inyaya idzodzo dzagara dzinei dziri urgent kwaiko.
Vachisvitsa chikumbiro chekuti Muzvare Mbaiwa vatongwe vachibva kumba panyaya yekunzi vaida kuuraya vachiwenga vari muurwere kusouth Africa muna chikumi, vanyamakura vati mapepa evachuchise ekupomera Muzvare Mbaiwa mhosva haana humbo hwakati tsvikiti hwaari kubuditsa. Vanyamakura vaburitsawo mudare mufananidzo wekukuvara kwakaita Muzvare Mbaiwa pakaputika bhambo kuwhite city stadium pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera, vakati hazvikodzere kuti Muzvare Mbaiwa varambe vari mujere sezvo utano hwavo husingaite kuti varambe vari muusungwa. Izvi zvatsigirwawo netsamba kana kuti affidavit radhokotera akaongorera Muzvare Mbaiwa vari muusungwa iro rakasvitswa kudare nemagweta avo. Vanyamakura vati nekukuvara kwavakaita Muzvare Mbaiwa havanganzi vakakwanisa kusimudza munhu mukuru ane muviri unenge wavachiwenga. Asi umwe wevachuchisi venyaya iyi Valovet Masuku vati hurumende ine humbo hwakanyanya hunoratidza kuti musungwa akapara mhosva uye anogona kutiza ozotadza kutongwa. VaMasuku vati hurumende haisi kuda kutaura zvakawanda panyaya yehumbo hwainahwo hwavati hunosungirira musungwa. Vachiti kuita izvi kunogona kukonzera kuti musungwa asamirire kutongwa kwemhosva yake. VaMasuku vati Muzvare Mbaiwa munhu ane pfuma kusouth Africa kwaanogona kutizira, uye izvi zvinogona kuita zvakare kuti vasamirire kutongwa kwenyaya dzavo kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachitsigirawo chikumbiro ichi rimwe remagweta amuzvare mubayiwa advocate Silvesta Hashiti varamba mashoko erimwe remagweta ehurumende panyaya iyi amai Sharon Fero ekuti Muzvare Mbaiwa vanogona kuvhiringidza vapfakazi pamhosva yavari kupomerwa yekuburitsa mari yekunze kunze kwenyika zvisiri pamutemo, pamwe nekufojera mapepa ekuti vachatiswe nemurume wavo uyo ainge ari muchipatara. VaHashiti vati hazvikwanisike kuti Muzvare Mbaiwa vavhiringidzana nevapfakazi vane nyembe dzinotyisa vakafanana navachiwenga avo vaibva mukuru wemauto, uye vavati vakakwanisa kunzvenga bhambu kuBulawayo kana mukuru wevatongi vematare epamusoro munyika vaGeorge Weshe, munyori muJudicial Services Commission vaWalter Chikwana, pamwe nemukuru wemamagistrate munyika vaMunamato Mutevedzi. VaHashiti avo vanga vachibatsirwawo nerimwe gweta advocate Keith Kachambwa vatiwo chikonzero chakapiwa navaKristen Mberewere mutongo wavo chekuti Muzvare Mbaiwa havafaniri kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamusana pekuti hurumende ine chirongwa chekurwisana neuori, uye matare anofanira kuonekwa sekuti ari kutsigira chirongwa ichi, chikonzero chinotyora kodzero dzemusungwa dziri mubumbiro remitemo dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese ane right yekupuwa pepa.
Baba vaMuzvare Mbaiwa vakeni Mbaiwa vapawo mapepa emba yavo yekuHatfield kudare senzira yekuratidza kuti mwana wavo achazomirira kutongwa kwemhosva dzaari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.